Makundano ekasolaga Premier Soccer League ave nemutungamiri mutsva mushure mekunge Capes United nezuro yarova Mutare City Rovers 2-0 ndokuenda panhumonya ichisiya ZPC Kariba iri pachidano chechipiri nenyaya yekuti yakanwisa zvibodzwa zvakawanda. Zvikwata zviviri izvi zvine mapoints makumi maviri nerimwe chete mushure mekunge ZPC Kariba yarova Chorocho Pirates 1-0 nemugovera apo mutambo weCapes United nemutare City Rovers waive usati watambwa. Asi nyaya iri kutaurwa nezvayo munhabvu kwese kwese ndeiyo yakaitika muRufaro Stadium apo chikwata cheDynamos chakadambura ngezi Platinum Stars 2-0 mumutambo uyo vaiyeuka vatsigiri vavo vasere avo vakashayika mujodzi yemotokari vachienda kunoona chikwata ichi chichitamba nechapungu kugweru sondo rapera. Zvibodzwa zvakabva kuna Augustine Mbara naRodrigo Mutuma zvakasimudza nhandare yese mukupemberera vatsigiri vavo vakashaya avo vaive nemifananidzo yaive yakaiswa pamapepa aive akanamirwa munhandare yese. Oshe Mushure uyo akatamba semunhu akasvikirwa anoti vakapedza sondo rese vataurirana kuti vaifanira kukunda mumutambo uyu kuti vafadze vatsigiri vavo vakavasiya ava achiwedzera iye kuti vari kutarisira kukunda mumitambo yavo iri kutevera kuti vava vacheme zvakakwana.
Tese tachirangarira vatsigiri edu vakatisiya zviri vari kutirwadza siri kuita saka tichangoti tikutarisira kuti tiwine magames edu ese atasara nawo kuti tivachemewo zvakanaka.
Mumwe mutsigiri wechikwata chine mukurumbira ichi vaZebron Muzvidziwa vanoti vari kutosvima musodzi nekufara nezvakaitwa nechikwata chavo mukiyeuka zvine mutsindo vakashaya ava.
Kana misodzi chaenda chema wena nekuwina kwaita Dynamos.
Asi mafaro ezuva rese aya anga ave kukanganiswa naStephen Alibenda naRodrigo Mutuma avo vanga vave kuda kukandirana zvibhakira pamberi pemhomho yevanhu vachirwira kurova mugadzikirwa kana kuti free kick. Mushure adira mvura munyaya iyi achiti iye ndezvenhabvu sezvo vese vaida kunwisa zvibodzwa musi wanga wakakosha uyu.
Vatadza kungowirirawo kutaurirana zvemugraund but ndezvebhora zvoti munhu wese angada kuti tigwese bhora saka ndosaka zvaitika zvinhu zvai zvakadaro but asi zvoti vakamakana kana kuti vanototamba vese vatori mafriends.
Mushure anoti kunyange hazvo vakasiyiwa nemapoints manomwe nechikwata chiri kutungamira makwikwi achiripo zvekuti anofunga kuti vakaramba vachitamba matambiro avari kuita aya vanokwanisa kutora mukombe weleague mukupera kwemitambo yemwaka ino.
Ya, league ichiripo zvekuti tinopusha kusvika zvaita.
Mumitambo mina yadarika Dynamos yanhonga mapoints mapfumbamwe mushure mekukunda mumitambo mitatu nekukundwa mumutambo mumwe chete. Mukukundwa kwavakaitwa neDynamos ngezi Platinum Stars yadzikira pasi zvekuti yave pazvikwata zvina zvakatarisana nenjodzi yekuwira mudivision 1 mukupera kwegore rino. Asi mutevedzeri wemurayiridzi wechikwata ichi Clifton Kadurira haasi kunyanyovhunduka achiti iye mitambo ichiripo zvekuti vanokwanisa kugadzirisa zvinhu zvavo vakakwira kumusorosoro kwetafura zvekare.
Now we can talk about relegation because my game actually we can tokwanisa kugadzirisa zvakare kutidzoke chapo chako.
Highlanders iri kuramba yakati kwati nezvikwata zviri kutungamira mushure mekunge zvibodzwa zvakabva kuna Bruce Kangwa naSimon Munawa zvakava pamapoints matatu varova Haumine 2-0. Bosso iri pachinhano chechitatu point imwe chete pasi peCapes United neZPC Kariba asi inokwanisa kuenda pamusorosoro vakatamba nekukunda mumutambo wavasati vatamba neChicken Inn. Moses Chunga ari kuenderera mberi mukurura kwake mushure mekunge Harare City yakafamba nzendo refu yakananga kuBulawayo ndokunokunda Bulawayo City 2-0. Asi Chunga achanyatsooneka masimba ake sondo rino apo chikwata chake chiri kusangana neDynamos nemugovera. Mitambo yese yakapera seizvi. Mugovera ZPC Kariba 1 Chorocho Pirates 0, Bloyer City 0, Harare City 2, Nesondo, Triangle 0, Wange 1, Dynamos 2, Ngezi Platinum Stars 0, Highlanders 2, Aumine 0, Mutare City Rovers 0, Capes United 2, Border Strikers 0, Chapungu 2. Kwatambwa mitambo gumi, zvikwata zvina, zviri pamusoro soro ndeizvi. Capes United 21 points, ZPC Kariba 21 points, Highlanders 20 points, FC Platinum 20 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi. Ngezi Platinum Stars 8 points, Chorocho Pirates 8 points, Mutare City Rovers 6 points, Border Strikers 3 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.